Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzeludza nasi chipiri chikunguru 3, 2018. Mukuru wemapurisa munyika vaGodwin Matranga vanoita musangano nevatori venhau muBulawayo vachiti havasi kuzotaura nezvebhambu rakaputsika mwedzi wapera kuWhite City Stadium muBulawayo makare. Zimbabwe Electoral Commission yoburana nevanhu vakanyoresa kukwikwidza asi ZEC ndokutadza kuburitsa mazita avo mugwaro rine mazita evanhu vose vachakwikwidza. Vagari vekumasvingo vopedza mazuva akawanda vasina magetsi mudzimba dzavo. Mirizhonga yezvematongerwo enyika yoitika munzvimbo dzakasiyana-siyana vanhu vachishungurudzwa. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzotaura maonero adzo pautungamiri pamwe nemukana une mutungamiri weMBC Alliance Nelson Chamisa mutsarudzo yemutungamiri wenyika. Muchirongwa cheLife Talk cheThe Connection naATM tiri kutarisa zvemirizhonga iri kuitika muurongwa hwesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisa iWhatsapp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatsei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwe kutifarira pafacebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.